Taiambuya Barbara Bush angari mudzima yakashinga angari mudzima yakaenda kuchikoro wakadzidza pachikoro che United Methodist Church wakakwanisa iwo kuita wana wakaita mabasa makuru wamumwe akatungamira nyika umwe akaita magavena munyika ino yeAmerica wakanga ari munhu aishanda nesimba uye mune zvematongerwo enyika wakanga asingatyeba waitaura zvawaida
sezvizvarwa zvezimbabwe tichitarisa nhasi uno utungamiriri huripo nehwakanga huriko mazuva ana mbuya bush
izvozvo zvasanduka zvikuru mazuva ana mbuya bush maimmigrants aisadzingwaba kana kutorwa sekunge vanhu mbavha kana kunge vanhu vari kuuya kuzoba kana kuzoparadza nyika ino munguva yana mbuya bush waishanda nesimba kuti munhu anokwanisa kushanda maimmigrants wakaita zvaunodiwa wakaenda kuchikoro wakateerera mitemo yenyika wanokwanisa kubudirira kuita chero mabasa vanenge vachida kuita uye wakanga vachikurudzira madzimai uye semudzimai iwo saambuya wakanga vachiita zvematongerwo enyika zvakazara vachishanda pamwe chetepo nemurume wavo zvino zvaapo mazuva ano zveimmigration zvaakunetsa pekuti munhu anonzi anobva kunze kwenyika unongoonekwa kunge mbavha kana kunge mhondi izvo zvisiri zvoba
zvidzidzo zvingadawo kutoredzerwa neutungamiriri hwechidzimaiwo hwekuZimbabwe ndezvipiwo pana mbuya bush
zvidzidzo zvakawanda zvatinoona kubva kuna mbuya bush mbuya bush wairamba iwo wachiita zvematongerwo enyika wachikurudzira murume wavo wachikurudzira wana vavo kuti waite zvematongerwo enyika mune zvakanaka uye wachirangidza kuti munhu akanga akamira saamai amai wenyika wakanga one kuona kuri pamusoro kuona kwekuti vanhu vese wazvimiririre vanhu washande nesimba vanhu vakwanise kudya vachiguta uye vachimiririra uye nekutungamira mhuri dzavo zvakanaka.